Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenau dzedu dzanhasi chishanu chivabvu 4/2018. Mumiriri wechegutu muparamende vaDexter Nduna vanopiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo zvichitevera kusungwa kwavakaitwa mumirishonga yakaitika kuchegutu West musarudzo dzemuzanopf. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voita musangano mukuru kuchegutu mangwana uko zviuru nezviuru zvevanhu vanotarisirwa kuungana. ZANU-PF inoparura urongwa hwayo wezvinhu zvainovimbisa vanhu kana ikakunda musarudzo dzichaitwa munyika. Sangano reElections Resource Center rokurudzira vanhu kuenda kunonyoresa kuvhota uye richibatsira vanhu ava nezvekufambisa pakuenda kunonyoresa kuvhota. Vaimbova mutungamiri weRinamo vaAlfonso Dhlakama avo vakashaya nezuro vochemwa nehama neshamwari kusanganisira vamwe vari muZimbabwe. Dynamos yosangana neHarare City muRufaro Stadium nesvondo mumutambo wainofanira kukunda kuitira kuti murairidzi wechikwata ichi Lloyd Mutasa asadzingwe. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mabatirwo akaitwa sarudzo dzemuzano PF dzePrimary Elections. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kilowatts pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tichange tiri kutarisa mitambo ichange ichiitika munyika nekunze. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.